kwese kwese veruzhinji varungoshedzera kuti bafana bafana ndizvo vaine chivimbo chekuti chikwata ichi chichavafadza panopera mutambo wanhasi manheru uyu. Chiri kuita kuti vasimudze izwi ndechekuti South Africa ndiyo yega nyika yekuchamhembe kweAfrica yasara makundano aya zvichitevera kubuditswa kwakaitwa Angola iyo yakarwa 1-0 neNigeria nezviro manheru. Asi kana tichitarisa gungano renyika dziri musangano reSADC, South Africa neDRC dzichiri kutarisirwa kuti dzingangoenda mberi nekufadza chaunga makundano aya. Manyukunyuku ari munyika haasi kuratidza kuti Zimbabwe yanga isiko kuAFCON 2023 mushure mekunge mitambo yekuendako yakatanga panguva iyo Zimbabwe yaive yakadzingwa munabvu neFIFA. Zvimwe zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica, Mozambique, Namibia neZambia zvakabuda kare mitambo yemakwikwi aya isati yanyatsotsvuka ropa. Kobvira muna 2005 Cape Verde ne South Africa zvasangana mumitambo mina, Cape Verde ichikunda mumitambo miviri, South Africa mumutambo mumwe chete, mumwe wacho uchipera uri mangange. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti vachitarisa nzira yafamba zvikwata zviri izvi kuAFCON 2023 kusvika pavari apa zvere kuratidza kuti South Africa ndiyo iri pamberi.
Ukatarisa kubva kumagrupu South Africa inge iri mumagrupu akaoma ikabudirira ikarova timu dzakaita sana Morocco, Chidrua neTunisia. Saka zvinoreva kuti takatarisa ipapo apo South Africa iri kumberi. Grupu ranga rine Cape Verde ndo dzimwe timu dzinotarisirwawo pasi pasi pamarankings muno muAfrica. Saka apa manje zvaakutestwa manje South Africa inobudirira, nokuti kana yakakwanisa kurakasha timu hombe dzakadaridzo haingazonetsikani neCape Verde.
Mutsigiri mukuru wechikwata cheCapes United vaFrancis Chihoa vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru asi iwo vari kufamba neBafana Bafana.
Mutambo pakati peCape Verde neSouth Africa ndiri kuona uri mutambo wakaoma zvikuru, but as for me I'm saying Bafana Bafana ko South Africa.
South Africa neCape Verde dzine vatambi vanokwanisa kusandura mutambo. South Africa ina Percy Tau naEvidence Makopa, Cape Verde ina Bebe uyo aimbove kuManchester United asi ave kutambira kuSpain. Chikwata chinokunda mumutambo uyu chinosangana nechikwata chabudirira pamutambo uri kutotambwa pari zvino pakati peMali neIvory Coast. Imwe semifinari iyo ichatambwa nechitatu iripo pakati peNigeria neDRC iyo yakabuditsawo Guinea 3-1 nezviromanheru zvekare. Hapana aitarisira kuti DRC ingasvike masemifinari umu, asi makundano aya akazara zvishamiso. Zvikwata zvishanu zviri pamusoro muAfrica murongwa hwezvikwata hweFIFA, Morocco, Senegal, Tunisia, Algeria neEgypt zvakatobuditswa kare mukurwira mukombe mukuru uyu. Aimbotambira Seko United uyezve akamborairidza Dynamos, Big Boy Mawiwi anoti mamiriro aita zvinhu ave kunetsa kudoma chikwata chinotora mukombe uyu.
Matimu mahombe ataifunga kuti achadzokorora kutora mutambo uyu ava adonetswa.
Mumwe muongorori wemutambo wenhabvu vaCalvin Mawarire vanoti maSuper Eagles eNigeria ndiwo ari kuenda nechimuti.
Nigeria ine chance yekukwanisa kutora mukombe uyu.
Nigeria yoda kutora mukombe wayo weAfcon wechina kuti ienzane neGhana, asi yakasiwa neEgypt iyo ine mikombe Afcon minomwe pamwe neCameroon iyo ine mikombe mishanu. Finally yeAfcon 2023 ereko musi wesvondo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.